Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kukadzi 12/2019 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti yava kuwandudza mutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act. Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzoziya zvisungo zvakabuda neAfrican Union izvo zviri kubata Zimbabwe.
Mwurombo shukuru kuti joe zakae kutawu wane fadiki. Kiriku kushama nazo, kiriku shoka nazo kuti wakazo wana kupi. Imeda ule kuti wanawe Zimbabwe joe wanopa chakupu kune matbafa anoitu kwa ne wakuma anu wasikana we Zimbabwe lua so human rights.
Magweta esana nore Zimbabwe lua so human rights oshushikana shukuru ne sadiki yakati ari kushanda na nyika dzekunze kuti abvise hurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare remakurukota ehurumende raita nhasi musangano waro wechitatu gore rino rikatora matanho anosanganisira kuvandudza mutemo wezvekufambiswa kwemashoko pamwe nemutemo wemashandiro emapurisa kuitira kuti ienderane nebumbiro remutemo wenyika. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wavo gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati dare ratora chisungo chekubvisa mutemo weaipa uye pachinzvimbo chavo pachaumbwa mitemo yeaccess to information Zimbabwe Media Commission pamwe neprotection of privacy kana kuti data protection bill vati musangano wavo waziya hwaro hwekuumba mutemo weZimbabwe Media Commission uye hwaro hwemamwe mabhiri maviri huchaziyiwa munguva pfupi inotevera
Izviri kuratidza kuti hurumende ye Second Republic iri very consistent about zvavaka promisa kuti isu tichange tichiita mareforms tinonga tichigadzirisa mitemo kuti igoitwa realigned ne constitution yedu saka zvakadarozvo hapatori nguva yakareba zvatatotanga kudai zvakutokurumisa kufamba nekuti tinodawo kuti macommissioners ezmc Zimbabwe Media Commission ange in place tiri kushanda pamwe chete neparliament so that vagotanga kuita basa ravo savasina kugona kuita panguva yakapfuura
Amai Mutsvangwa vati udare makurukota ratambira waro wekushandura Police Act uye zvave kurera kuti bhiri iri rave kutotanga kunyorwa vachitaurawo pamusangano uyu gurukota rinoona nezvemukati menyika vaKane Matema vati Police Act iri kusandurwa kuti ienderane nezvinodiwa nebumbiro remutemo wenyika vati nguva yareba kubva zvakapasiswa bumbiro remutemo wenyika uye mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave kuda kuti mutemo wemashandiro emapurisa uenderane nebumbiro remutemo wenyika dare remakurukota ranzwawo kubva kugurukota rezvedzidzo yeprimary nesecondary vapaul mavhima rikaita chisungo chekuti bazi rezimbabwe schools examinations council harisi kuzokwidza mari dzebvunzo dzegrade 7 form 4 neform 6 gore rino vamavhima vati vabereki vakaomerwa ndosaka vatora danho rekusawedzera mari yebvunzo pagrade 7 mari yebvunzo madhora matanhatu pamwana mumwe form 4 madhora gumi nemashanu pachidzidzo chimwe kwozoti madhora makumi maviri nematanhatu pachidzidzo chimwe chete muform 6 dare makurukota ratendawo varayiridzi avakaramwa mabasa svondorapfuura nekudzokera kumabasa richiti zvaratidza kuti vanokoshesa dzidzo yevana musangano wanhasi waudzwa nezverwendo rwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuAfrican Union nemisangano yavakaita rikatambirawo chisungo chakaitwa nevatungamiri veSouthern African Development Community ku AU chekutsigira Zimbabwe pamwe nekukurudzira kuti zvirango zvehupfumi zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe. Vamunangagwa nechikwata chavo vakadzoka kumushane zuro uye kunze kwemisangano yeAU neSADC vakaitawo misangano nevemabhizimisi vakaita seve Ethiopian Airlines iyo yakaratidza chido chekuda kushanda nekambani yehurumende yeAir Zimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Musangano weAfrican Union wakapera nezuro muAddis Ababa kuEthiopia pasina kutaurwa kana shoko rimwe chete zvaro pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe. Gwaro reAfrican Union rine zvisungo zvinoratidza kuti Zimbabwe haina kutaurwa nezvayo, kunyange hazvo nzvimbo zhinji dzine mhirizhonga muAfrica dzakaita seLibya, Somalia, DRC, Central African Republic nedzimwe dzakakurukurwa kuchiitwa zvisungo zvekudzibatsira kupedza kusagadzikana kuri munyika idzi. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti African Union inomirira kunzwa zvinotaurwa neSADC nguva dzose, saka haina zvizhinji zvainogona kuita pasina kubvumirana neSADC. Muzvinafundo wepaUniversity of Pretoria School of Public Management and Administration muSouth Africa, Vachikanai Masia, vaudza Studio 7 kuti vatungamiri vemuAfrica havadi kuonekwa sevanotsigira mapato anopikisa muZimbabwe nekuti vanotya kukurudzira mapato anopikisa munyika dzavo. Vanotiwo nyika zhinji muAfrica dzinoona sekuti Zimbabwe iri kudzvanyirirwa nenyika dzikumadokero, uye vatungamiri vazhinji vachine pfungwa dzehusahwira mukurwira rusununguko rwenyika dzemuAfrica. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vamasiya kuti tinzwe maonero avo.
Zvakabuda mumusangano iyoyo EU kweSADC ndo zvatingati zvanga zvagara zvakatarisirwa tichitarisa ukama huripo pakati pemapolitical parties enyika dziri muAU nezanupf government. Vanotarisa hurumende yavamunangagwa neziso rekuinzira tsitsi kubudikidzwa nezvikonzero zvakawanda wanda zvavanotaura zvinosanganisirawo vana masanctions.
Pane zvamaya makatarisira here kuti zvingabuda mumusangano weAfrican Union maererano neZimbabwe?
Zvatingati isusu tanga takatarisira kutiwo AU iisewo on the table nyaya yeZimbabwe ikwanise kuongororwa zvikurusa kana tikarisa atingati mahuman rights violations anyanya kukwiriridza kupfuura zvazvaiva panguva yaitonga vaRobert Mugabe.
Munofunga kuti chii chakakonzera kuti African Union isagare yambotaura setazvaro rekuti Zimbabwe?
African Union tikatarisa nhoroondo yayo munyika dzisina yatingati armed conflict inonyanya kupinda panguva dzemaelections ichiita aya atinoti maelection observations. Saka vanhu vakamira navamunangagwa kayuniti kari mukati neSADC ikakateka nenhoroondo yekuva maliberation struggle organizations kanoita kuti varambe vakabatana.
Iyo SADC nezviro yakabudisavo gwaro ichitsigira hurumende yeZimbabwe, munoti nazvo?
SADC yakamira nezanupf. Zanupf haisati yachinja, saka vachakamira nayo, uye kumira kwavo nayo inyaya dzakangoda kufanana nedzandataura zveAU kuti vanofunga kuti ivo ava tingati isusu mabrothers mukati nestruggle vakabva vese kuhondo. Ine nyaya zvevanhu vanoSADC vanofunga chaizvo kuti Zimbabwe inyika iri mukati nemasanction.
Saka tikatarisa masangano makuru ari muAfrica, chii chinoita kuti nyika dzese dzisave nehanya nezviri kuitika muZimbabwe?
Masangano akarwa hondo yatingati isusu hondo yedecolonization. Saka vanenge vari kufunga kuti vakapindira vachapa mukana kuMDC kuti itonge. Kana vapa mukana kuMDC kuti itonge, masangano ezvematongerwo enyika ari munyika dzavowo muSADC ari muopposition nemuAfrican Union achava nerimbo rekuti zvimwe zvinogona kuchinja, otanga kurwisa vatingati mapati iwayo ari kutenga. Saka kutawa ni hanya ni zvirikuitika muZimbabwe. Ino toriwo kuti yatingati self-perception. Kuti kana zvikachinja muZimbabwe, nesikandi sitinoita kuenda nemaoverseas aya hatida kutidzisawo tiri kutenga isusu mari bharati mupatii.
Vanga vari muzvinafundo vepaUniversity of Pretoria School of Public Management and Administration South Africa vachikanae Masiya vachitaura vari parunare kuPretoria naTanonoka Wande weStudio 7. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti magweta aro ari kubatsira vanhu vanodarika mazana manomwe vakasungwa vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga mwedzi wapera. Sangano iri rinoti vamwe vevanhu vakasungwa zvichitevera mhirizhonga yakaitika iyi vakawanikwa vasina mhosva nematare edzimhosva, kunyange hazvo vamwe vari kuburitswa muusungwa vari kusungwa zvakare nemapurisa. Sangano iri rinotiwo riri kushushikana zvikuru nemashoko esangano reSouthern African Development Community kana kuti SADC ekuti masangano akazvimirira muZimbabwe ari kushanda nenyika dzekunze paine chinangwa chekubvisa hurumende nenzira dzisiri pamutemo. Mutauriri wesangano iri vakumbirai Mafunda vaudza Rachel weStudio 7 kuti vari kushushikana nedanho rakatorwa neSADC.
Tine magweta akati wandei ndingangotadza ku panhamba yakati tsvukike kuti iwe 150 re200 asi tinofara nekuti boka rezvikadzi rezvehuman rights rakamirira kwese kwese, kungave kumamikaland, kungave kumatatameland, kungave kumidlands, kungave kumashoranuro ekupi nekupi, kana mhere yaridzwa vana vezimbabwe vari kuita basa ravo nemazvo vachida rubatsiro rwezimbabwe rezvehuman rights, hatifi takavasiya.
Tinoimba kuti makanzwa zvakabuda neSADC yakati iyo masangano akazvimirira akaita serenyu ari kushanda nenyika dzekunze nechina angwa chekuda kubvisa hurumende yava munangagwa, munoti kudii nemashoko iwaya?
Tine hurombo nemashoko amuri kutiudza akataurwa neSADC. Tine hurombo zvikuru kuti ndozvakai kutaurwa neSADC tiri kushama nazvo, tiri kushekwa nazvo kuti vakazowana kupi. Ndinodavira kuti vana vezimbabwe ndivo vanopa chapupu kune mabasa anoitwa nevakomana nevasikana vezimbabwe Lawyers for Human Rights. Zimbabwe Lawyers for Human Rights haina kutanga nhasi sezvamunoziva mukumarei, yakabva kumashure kushungurudzwa kwamakaikom kumarei nemamakichavhunduka muchikuziva akakwera kapfuura ndari dzisina mukoko. Tinoziva zvavakaitwa 2008 muna December dzisina mukoko, hapana asingazivi nyaya yake kuti akaitwa se here. Ndiani akabhadhara makomandi ese kuna dzisina mukoko ashungurudzwa. Saka zvainotishamisa zvedu zvikuru zvinhu zvekupomerwa mhosva dzakadai, asi chatinoziva ndechekuti vana vezimbabwe vanovhenengwa vanhu vezimbabwe tibvara ari kupi. Tiribhizi kumutsvaga sezimbabwe Lawyers for Human Rights, vana vake vari kumushaya. Ndizvo zvimwe zvisina SADC nehurumende yairegedza vana vezimbabwe
sesangano rinomirira magweta anorwira kodzero dzevanhu vamafunda, muchatoramatana hapi pamashoko akataurwa neSADC?
Isusu tiri kuzeya zvakataurwa neSADC, tichaona zvatichaita vakomana navasikana vedu, vana varozans, vanavana vagatizomutetwa, vana vamashamu vari pabhodhi namasobhe wacha, tichagwira satitungamira kuti totora gwara ripi. Asi pane zvinhu tichamborwisana mekusunungura vana vezimbabwe vari muutapwa.
Todzokera panyaya yevasungwa, vatingati vasara vari mumajeri vangani?
Tinofara kuzivisa nyika kuti kune vakawanda vari kupakwiswa kungoota achingovana mhosva sezvamunoziva vanana kukanyakwengosi mutandla uganda uko munomuziva kukanyakwengosi ihuman rights defender yakasimba akapomiwa mhosva yekunzi apota zvinhu kugwamba nekunzi aita public violence. Asi mukamutarisa munhu anogara neuteta kukanyakwengosi mutoshama kuti vari kupomerwa kuti akaita mabasa akadai anova mashura chaiwo chaiwo. Haasi yevega, mune vakawanda, mune majuvenile twana tudiki twakasunga tichipomerwa mhosva idzi, twakaonekwa nematare tuchiva zvina mhosva kuna airports tiriramba tichipiwa mashoko nevakomana vasikana magweta kuti kune vakawanda kuonekwa vachingovana mhosva. Zvisineiwo pane vakawandawo vachine matrial avo vachiri kutongwa vari kuendera mberi, kune mabhuru ayo, kune maplumtree, kune marusape, muharare, epwe, kukadoma, kugoru. Sezvataura tirikuona kuramba kusunda kuvanhu vemacharges akanda aramba achiunzwa, macharges ari kunzwa panana vachibaya vanonzwa vosungwa nhasi, mangwana voregedzwa, vosunga futi vachangobuda muchitirongo. Tiri kuramba tichingoona even mukatara zvekuchitungiza ukona kwana wamutunzi kwana wamutiti wakabwa kusunga pa weekend ita kata kashipuwa mwesha saka tikuwa tichikona kushuguruzo kwa kawanda kwa wana ya Zimbabwe ati tishanata tisa ziripa mpiyamu za kina zwa legitimate weke ya Zimbabwe ya soina ya ita ati ino ima sarifiri nkujokwe mbundi ya mpiyamu ya Zimbabwe cha zutanga kuzuhipa na afya ya Zimbabwe ya soina ya ita
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vachitaura na Ray Choto Studio 7 vari parunare muHarare. Mumiriri wechegutu West muParamende vaDexter Nduna veZANU PF vaenda kumatare dzimhosva vachida kuripwa nemumiriri weNorton vaTemba Muliswa mari inoita mamiriyoni gumi emadhora vachiti vakasvibiswa zita rawana vamuliswa muParamende nezuro vachivati imbavha. VaNduna vasvitsa magwaro avo mudare High Court nhasi. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kuna vamuliswa kana vatambidzwa magwaro ekuvamisa pamberi pematare edzimhosva.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinote fenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musiwe chipiri ne musiwe china kubanguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musiwe chishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzira yama neshamwari kuti dzitifarire.
Tarisa zvaitika matare dzimosva nhasi. Ndine urombo vateereri, tiri kutarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Vanhu vangangosvika vana vauraiwa, vamwe vakawanda vakakuwadzwa mukuratidzira kwaitika muguta guru reHaiti reporter au Prince. Nevano varikuti mutungamiri wenyika vaJovenel Moise vasiye basa. Kutongwa kwevanhu gumi nevaviri varikuda kuti Catalonia izvitonge kwatanga nhasi mudare repamusoro-soro muSpain paine kuratidzira kwevarikuda kuzvitonga uye paine kusagadzikana kukuru. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Zvinhu munyaya dzezveupfumi munyika zvinonzi zviri kuramba zvichioma, izvo zvoita kuti vanhu vakawanda vanonge svosve nemuromo. Dambudziko guru rinonzi nderekukwira kwemitengo yezvinhu pamwe nekunetsa kwemari yekunze iyo inonzi ndiyo yave kudiwa nezvitoro zvakawanda, vachiti vanoita izvi kuti vakwanisewo kutenga zvimwe zvekutengesa mune ramangwana. Nekuda kwekunetsa kwemari yekunze, vanobika chingwa svondo rapera vakakwidza mutengo wechingwa nezvikamu makumi manomwe kubva muzana, izvo zvakakwidza mutengo wechingwa kubva padhora rimwe chete nemasendi makumi mana kuenda pamadhora maviri ane masendi makumi matatu nemashanu. Asi hurumende haina kutora nguva kupindira, yakamanikidza vanobika chingwa ava kuderedza mutengo kuenda padhora rimwe chete nemasendi makumi masere. Asi mutungamiri wesangano revanobika chingwa, Bakers Association of Zimbabwe, waWellington Peyama, vanoti danho rehurumende rinoshanda chete kana banga renyikare Reserve Bank of Zimbabwe richikwanisa kuvapa mari yekuAmerica yavanoda pakutenga zvekubikisa chingwa.
Tine tichida kuti mindpost yedu yatinoshandisa zvinotengwa neforeign currency tinge tichiwana mari yacho ne1:1 kuti tikwanise kuti tibikisewo mapurize edu. Zvimwewo zvinozoitawo zvakaita semasalari nezvimwewo kuti vashandi vedu vazokwanisa kupinda munzvimbo nokuti environment yachinenge yasiyana. Ndovatoita kuda kuti vatambire tiite kuti tisvike kudhola 8 asi kuti chingwa chiende kana padhola hatina kana dambudziko kana hurumende ichinge ichitibatsira neforeign currency ye1:1.
Vapeyama vanoti vanobika chingwa havana kana dambudziko pakutara mutengo wechingwa sezvo vachikwanisa kutengesa nechero mutengo kana chete vachibatsirwa nehurumende kuwana mari yekunze yavanoda kutenga zvikwanisiro. Vanoti pamwedzi vanobika chingwa vanoda mari inoita madhora mamiriyoni 10.2 ane chidimbu. Asi vanoti havasi kukwanisa kuwaniswa mari iyi nguva dzose sezvo bhanga guru renyika richinzi rawandirwa nezvinoda mari yekunze.
Isusu hatina kana dambudziko chero kuti chingwa chiite dhola, haisi dambudziko iroro. Dambudziko redu chete riri pane zvatakagara tichitaura nyaya yeforeign currency.
Svondo rapera, mitsetse yemafuta edzimotokari inonzi yakatangawo zvakare kuonekwa mumagaraji anotengesa mafuta. Danho rinonzi zvakare riri kukonzerwa nekushayikwa kwemari yekunze iyo inodiwa nevanopinza mafuta aya munyika. Izvi zviri kurevawo kuti danho rehurumende rekukwidza mutengo wemafuta harina kushanda sezvo vamwe vanotengesa mafuta pamukoto vachinzi vatanga zvakare kuita izvi. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika nezveupfumi vanoti izvi zvinoreva kuti danho rehurumende rekupindira mukukwidzwa kwemutengo wemafuta harina kushanda sezvaitarisirwa nehurumende. Nezuro gurukota rezvemhando dzemoto vajora mugumbo vakaudza vatori venhau muHarare kuti mafuta edzimotokari azere munzvimbo dzinochengeterwa mafuta aya munyika asi hurumende haikwanise kuawana sezvo achida kutanga abhadharwa nemari yekunze iyo yavakati haisi kuwanikwa nyore. Vakatiwo bhanga reRBZ rave kukundikana kuwanisa bazi ravo mari yavanoda yekunze sezvo ravandirwawo nemamwe mapazi ehurumende ari kudawo mari iyi. Gavhuna veRBZ Dr. John Mangudya vanotiwo makambani akawanda ave kugadzira zvakawanda izvo zvakwidzawo kudiwa kwemari yekunze iyi.
Chikwadi nechekuti izvo makambanis akawanda akuproduce zvakawanda because there is high demand for goods and services muZimbabwe. Angawe mafuta ekubikisa, angawe fuel, chingawe kana madrinks, mabeverages. Saka nekuti demand yacho yakakwira, there is also need for more foreign currency. So foreign currency inotobva kuzvipa export. Saka makambani ari kuexporta ari kuita zvakakura shuwa. Saka situ zvigadzirisa nekuti what is required kuisa maexport incentives nekuita sure kuti the economy remains competitive kuti vanhu aexporte where foreign currency yavo yabvashanda munyika.
Dr. Mangudya vanoti chave kudiwa ndechekukwezva makambani aya kuti atengese zvigadzirwa zvavo kunze kuburikidza nekuapawo cheuviri. Vanotiwo zvakakosha kuti upfumi hwenyika hurambe hwakatsigirwa kuburikidza nekutengesa kunze makambani opinza mari yekunze munyika iyo inozoshandiswa zvakare kutenga zvikwanisiro. Asi nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reEmployers Confederation of Zimbabwe vaJohn Mufukare vanopokana nemashoko avamangudya ekuti makambani anoda mari yekunze awanda.
Argument iyoyo takainzwa kakati wandei chaizvo Jonga. Chinotishamisa ndechekuti makambani acho anonzi ari kuwanda iwayaya ari kumboshanda ari kupi, nokuti isusu chatiri kuona on the ground is a situation where companies are downsizing, vanhu vachitonzi chimbomirai kuuya kubasa.
Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kudzamara hurumende yamira kushandisa mari yekunze mune zvinhu zvisina kukosha kana kuti zvisina basa, dambudziko remari yekunze richaramba richinetsa, mitengo yezvinhu ichiramba ichikwira. Tomboenda kuna Mavlas Musanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri musocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Nyaya yanga iri kunetsa yekuti Zimbabwe ichange iri kuparura iyo mari yayo itsva svondo rino izvo zvarambwa nagavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank Dr. John Mangunjika.
Ndinonzi Michael Chikore, ndiri paJoburg paCosmos City apa. Nyaya iri kuitika munyika iyi ndeyekuti nyange wakaburitsa mari yacho inyowani, hapana vanhu vasina chivimbo nenyaya yemari. Vosvika vakatanga vachiintroducea mari vaiti vanhu vari kushota nechange, kasi takazoona paakuiswa dzimwe mari dzakaita semato bond noti nedzimwe dzakagodzikuri kureva kuti vanga vane chinangwa chekubira vanhu mari.
Imi muri kuzvigona sei panyaya yekutumira mari kumusha kana kuchengetawo mhuri dziri kumusha?
Zvinhu zvakaoma zvikuru bhozi. Mari yacho ukaitumira senge uchingovatumira machembera vazoziva, kana uchingosina kutovaudza zvekuita unoona vachinzi vapiwa nereti inenge iri pasi, zvinova zvinodzosera isusu tinenge tiri kure, tiri kuno kudiaspora. Like iko zvino vatumira nezvakaita sana iko keshi vanenge vachireta ne1:1 nebhondi kumusha, saka zvine zvaa kutiremerawo. Asi kana uchingovatowana munhu ari kuenda kumusha otonotsanangurira muchembere.
Tiona ndakatarisa nyaya yemari dai zvavo vavainge vari vamwe vatanga vanyatsogadzirisa vagara pasi vataurirana nyika ichange yadzikama, pane kuti vatibudisire mari inoshanda 2 days vana vedu voramba vachimbochiona. Izvo zvino takatobuda munyika muchado mbogarike nekuti hatikwanisi kushandira vana vedu. Saka ndivoosha kuti mari yavanoda kubudisa ndeipi chadarika rimwe bhondi sepa ravo ravakabudisa, bhozi vachangobudisa nhasi mangwana rava bhondi zvesasa. Saka idzi bheke vambotanga vamira vatange vagadzirisana vataurirane nhaurirano dzavo dzakanaka. Bheke aimbofano yakavanzirika mumari isiri yayo yeamerica kudai ingatibatsiravo.
Ndini Marvelous Mhlanga Nyahuye, ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo, tombotarisa zviri kubuda mumitambo yeAfrica Champions League. Mugroup B, chikwata cheExperience chapunda Orlando Pirates yekuSouth Africa 2-0. Uko FC Platinum iri kutamba izvozvi nehoroya AC yekuGuinea. Pari zvino horoya yakatungamira nechibodzwa chimwe chete. Mugroup D, Simba SC yakunda Al Ahly 1-0.
Magadi vacheri veStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndino koka kuti mpinde mchirongwa cheve chidiki che The Connection na APM. Na asi mchirongwa, tukutarisa zviri kuitwa neve chidiki mukuzvisimudzira munyaya dzeupfumi. Kana muchida kupinda mchirongwa ichi, kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panumber dzinoti +1 202 465 0318. Ngatisanganei pachirongwa The Connection, muineni Mike Hove na APM. Bye-bye!
Yapera rakaiti mbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Hurumende inoti yava kuwandudza mutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act weAIPA. Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzoziva zvisungo zvakabuda neAfrican Union izvo zviri kubata Zimbabwe. Magweta esangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights oshushikara zvikuru neSADC yakati ari kushanda nenyika dzekunze kuti abvise hurumende. Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu mangwana mangwanani. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Soku izika disenda bagu VOA ndebele.